trendybeats.com.
Vana vane mapanga ndabaiwa ndova Amazandi ataka kunai webona Vano vane mabasa surai mushonga Surai mushonga, surai mushonga Tukai wetoka, pamba pane matare Ndabatwa nikakanje kunai webona Inga nakashanda ndika, nakashanda ndika Surai mushonga, vana vane mapanga ndabaiwa ndova Amazandi ata kunai webona Ano pane mabasa surai mushonga Surai mushonga, surai mushonga Vana vane mabanga nabai wanduva Amazandi ata kunai webona Ano pane mabasa surai mushonga Surai mushonga Jetai mafumo pasi Unanda karuma ni makudu nati Unanda kachungwa ndaka sungwa matini Awasema kuwa naga kuda masi Yaga chungwa nyanji Ichenge tete weshira Dina machiri hindina we Ichenge tete weshira Ichene sezu yetifambi Baikwe hindinda ndafa Muhaikwe tira tafata Maikwe hindinda ndafa Muhai kwe tera tava Surai mushonga
Vana vane mabanga Ndabai wandova Amazandi ata kunai webona Ano pane mabasa Surai mushonga Surai mushonga Surai mushonga Vana vane mabanga Ndabai wandova Amazandi ata kunai webona Ano pane mabasa Surai mushonga Surai mushonga
More music on trendybeats.com.